Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechina, Gumiguru 22, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vatatu vanofane chirwere cheCOVID-19 kuulawayo nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation. America inoti Zimbabwe iri kupedza nguva ichibatana neSADC kuti zvirango zvibviswe, iyo isiri kuita zvayakanzi iite zvekuremekedza kodzero dzevanhu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden nhasi voita gakava ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 hwakawedzera nezuro kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 236 mushure mekunge vanhu vatatu vafane chirwere ichi kuulawayo. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu makumi maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava gumi nevasere vari muulawayo, vanomwe kuMidlands kuchiti vamwe vatatu kumasvingo. Vanhu ava vakatapurirwa chirwere ichi munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvisere nemazana maviri ane gumi nevashanu kana kuti 8215. Vapora vave zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi maviri nevashanu kana kuti 7725. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu makumi matatu nevatatu nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave mazana maviri nemakumi mashanu nevana kana kuti 254. Tichiri panyaya iyi, mukuru weWorld Health Organization muZimbabwe vaAlex Gasasira vakurudzira Zimbabwe kuti itevedzere zviga zvesangano ravo kana ichida kuti chirwere cheCOVID-19 chisadzoke zvine ukasha sezvachave kuita muAmerica nedzimwe nyika dzekuEurope. Vataura mashoko aya kuState House nhasi apo mizinda yeIndia neSouth Korea dzanga dzichipa zvikwanisiro zvekurwisa COVID-19 kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi mana nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 40,493. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nevana kana kuti 1,674,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi masere kana kuti 1,380,000. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Ukuwo Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mana nezviuru mazana mana kana kuti 41,000,000. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri kana kuti 222,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu nezviviri kana kuti 1,132,000. vapora vadarika mamiriwe makume maviri nemasere kana kuti 28 million.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vatura mashoko emamiriro akaita zvinhu pamwe nekuvhura zviri pamutemo chikamu chechitatu cheparamende yechipfumbamwe vachiti hurumende yavo iri mubishi kugadzirisa nhunha dzevashandi vayo pamwe neupfumi hwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara vari ku State House vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro dzevashandi vayo avo vari kunyunyuta kuti mari dzavari kutambiriswa dzakafanana nemutero wembwa.
Kuvadzidzisi vashandi mune zveutano pamwe nevashandi vazhinji vehurumende tichaita zvatinokwanisa kugadzirisa nhunha dzavo pave neshanduko pane zvavari kuchema nezvazvo.
Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo nyika yakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira upfumi hwenyika huri kuratidza kusimukira vachiti kusaendaenda kwemagetsi kuri kuita kuti mapazi eupfumi munyika anyatsoshanda zvakanaka izvo zvavati zviri kuita kuti upfumi hwenyika husimukire uye zvinotengeswa kunze kwenyika zvawedzerawo zvavati zviri kupa kuti nyika iwanewo mari yekunze yakawanda. Vatiwo zvakare hurumende yavo ichaongorora mashandiro emasangano akazvimirira.
The Private Voluntary Organizations Amendment Bill to revamp the administration of NGOs and the PVOs and correct the current anomalies.
Saka nokudaro tichaita kuti pave Private Voluntary Organizations Amendment Bill kuti tichinje mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira kuitira kuti tigadzirise zviri kunetsa pari zvino.
Mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Slachwayo vati zvataurwa navamunangagwa zvina musoro sezvo veruzhinji munyika vari kunhonga svosve nemuromo vasina kana mabasa acho. Vatiwo nhengo dzavo dziri mudare reparamende hadzina kuenda kudare reparamende uko kwanga kuine nhengo dzezanupf neMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe dzanga dzitevera zvanga zvitaurwa navamunangagwa kuState House vachiti havacherechedze kusarudzwa kwavamunangagwa.
Tinoona maoganisenzi achibatsira zvikuru kuvagari vakasiyana-siyana nzvimbo dzese dzenyika. Saka tazviziva zvedu kuti basa ravamunangagwa guru nderekutyisidzira nekuvhundutsira. Saka isu hatina nguva yekuteerera zvakadaro kunyange nemaMPs edu haana nguva yekuteerera zvakadaro nekuti isu chatinoda kutaura zvinhu zvinounza pfundutso munyika.
Nhengo yezanupf inomirira Makonde muparamende vakaindinesi paradza vatsinhirawo zvataurwa navamunangagwa.
President nhasi vatiparurira mashoko akakosha zvikuru senyika. Vatiudza mamiriro ekunze nemamiriro akaita munyika nepatiri kuenda. Saka vataura zvakawanda nezveupfumi hwenyika nekuti iye zvino waakuda kugadzikana uremu hwemari yedu wagadzikana.
Pamashoko avo anga akanangana nekuvhurwa kwechikamu chechitatu cheparamende yechipfumbamwe kana kuti third session of the ninth parliament vamunangagwa vati mudare reparamende muchaunzwa mabhiri akawanda akanangana nekusimudzirwa kweraramo yevanhu pamwe neutongi hwejekerere. Vakakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzizvei mabhiri achauya aya nekukasika kuti igova mitemo yenyika. Vati dare reparamende rakapasisa mabhiri gumi chete pamakumi matatu nemapfumbamwe akaunzwa kudare iri. Vati vakatarisira kuti paunzwawo mabhiri akanangana nezvevechidiki pamwe nekushanyirwa kwenyika uye rimwe bhiri rakananganawo nezvekuvandudzwa kwemitambo munyika pamusoro pemamwe mabhiri. Vachipeta mashoko avo vamunangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rubatane mukushanda zvakasimba kuti upfumi hwenyika husimukire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
America inotizuwa rekuratidzira kusafarira zvirango rave kucherechedzwa neSadik mushure mekukumbirwa neZimbabwe kupedzera hoko padeve reshindi. Sadik yakaita chisungo chekuti musi wa25 gumi guru wega wega rinenge riri zuva rekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nezvezuva reZimbabwe neSadak rekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende zvibviswe, muumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vati Zimbabwe ingadai yashandisa nguva yekuvandudza upfumi hwenyika pamwe nekusumudzira upenyu hwevanhu. VaNichols vanoti kuratidzira uku inzira yekuda kuvharidzira zvikonzero chaizvo zvaita kuti Zimbabwe ive mumatope mairi.
The Sadak anti-sanctions campaign orchestrated by the government of Zimbabwe.
Zimbabwe.
Varambawo kuti zvirango izvi zviri kukanganisa upenyu hweveruzhinji vachiti zvirango zvavakaisa zvinobata chete avo vanotyora kodzero dzeveruzhinji pamwe nevanoita zveuori.
To stress that the United States does not have sanctions against the economy or people.
Our sanctions only target human rights.
VaNichols vatiwo rubatsiro rwuri kupiwa Zimbabwe neAmerica runoburitsa pachena kuti nyika yavo ine shungu nechido chekuona budiriro yeZimbabwe. Vati hurumende yeZimbabwe ikaita utongi hwejekerere kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekubvisa uori, nyika ino inobudirira. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga varambawo kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vebato reZANU-PF ndo zvauraya nyika. Vamavhinga vakati kuvepo kwezuva iri hakuna zvakuna kubatsira, vakati chakakosha kuzadzikisa zvakatarwa kuti zvirango izvi zvibviswe.
Zvekuti masankisheni akatemerwa zvirango zvakatemerwa vanhu vashoma veZANU-PF muZimbabwe ndozvauraya nyika inhema. Chauraya nyika yeZimbabwe huori hwatekeshera kumapazi ezveutano, kukomandi agriculture, kubiwa kwemari yenyika ndokwauraya nyika zvachose. Kana Zimbabwe ichida kubudirira ngaitsipike ipedze ngozi yehuori iri munyika.
Mutauriri wemubatanidzwa wemumasangano anorwira kodzero munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelis Kumalo vati chichambe chiri kuhurumende kuti iremekedze kodzero dzeveruzhinji pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko ari munyika.
Takawo isusu chichambe chatinopa kuhurumende ndechekuti ngairemekedzewo zviri mubudiriro remutemo, iremekedzewo kodzero dzevanhu kuitira kuti pave nekugarisana zvakanaka nekunyarana.
Asi vari kutungamirira chikwata cheBroad Alliance Against Sanctions avo vakatanga kuratidzira vari panze pemuzinda weAmerica muHarare muna kurume 2019 vachiti vanoda kuti nyika ibvise zvirango izvi. VaCalvin Chitsunge vati zvirango izvi ndizvo zvauraya nyika.
Masanchez akonzeresa kutambura kwakanyanya muvanhu vemuzvarwa zvemuZimbabwe. Tikatarira upenyu hwedu hwaendeka, dai ikonomi yedu yavhurika, dai vanoshanda muzvipatara vawana mari, dai maticha awana mari, asi nekuda kweikonomi yedu kuti haisi kufamba zvakanaka nekuda kweAmerica masanchez yakatiisira, tiri kuva in violation yemahuman rights.
America yakatemera zvirango vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe muna 2003 ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. European Union yakatemerawo vamwe vakuru vehurumende ava zvirango muna 2002. Akapedzisira kuiswa pazvirango neAmerica ndimuzvina bhizimusi vakuda chagwei vanotyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe uye gurukota revasori vaOwen Ncube. Mabhanga maviri anoti Infrastructure Development Bank of Zimbabwe ne Agricultural Development Bank akabviswa pazvirango gore rino. Mukuru weSADC Dr. Stego Minatex vanoti zvirango izvi zviri kutokanganisa dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica munyaya dzebudiriro. Kunyange America neEuropean Union dziri kuti zvirango zvine chekuita nekodzero dzevanhu, Zimbabwe inoti zvakakonzerwa nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi vakawanda vanoti nyaya yehuori ndiyo yapa kuti Zimbabwe iende kumawere. Nyika inonzi inorasikirwa nemari inosvika biriyoni imwe chete pagore nekuda kwehuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sarudzo dzisarudzaitwa pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublicans nevavari kukupidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato reDemocratic Party riri kutarisirwa kuitwa nhasi manheru nenguva dza9 muAmerica kana kuti nguva dzetatu mangwanana anhasi muZimbabwe. Gakava iri riri kuitirwa paCab Event Center paBelmont University muguta reNashville mudunhu reTennessee. Anenge achikokera gakava iri mutori wenhau Kristen Welker wenepfenyuro yeNBC News uye achishandawo semutori wenhau weWhite House. Nyaya dziri kutarisirwa kuzeyiwa dzinosanganisira kugarisana kwemarudzi, kudzivirirwa kwenyika, utungamiri, mamiriro ekunze nedzimwe. Magakava aya anorongwa nekomisheni yakazvimirira kana kuti Commission on Presidential Debates, uye yakazivisa kuti haisi kuzotendera kuti vaviri ava vakanganisane kutaura nekukandirana makobvu nematete zvavakamboita mugakava rekutanga. Rimwe gakava rechipiri harina kuzoitwa sezvo vaTrump vainge vabatwa nechirwere cheCovid-19 uye vakati vaisada kuita gakava padandemutande sezvange zvakurudzirwa nekomisheni iyi. Sarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iriko musi wa3 Mbudzi. Vateereri vanenge vachida kuona gakava iri vanokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhengo dzekomiti yezvemitemo mudare reSenate muAmerica kana kuti Judiciary Committee dzebato remaRepublicans dzapota nhasi dzichitambira kuti mutongi amai Amy Coney Barrett vatore chigaro chakasiyiwa namushakabvu Ruth Bader Ginsburg mudare repamusorosoro reSupreme Court. Asi nhengo dzebato remaDemocrats dziri mukomiti iyi dzaramwa kuvhota. Vanotungamirira maDemocrats muSenate vaChuck Schumer vati chido chavo ndechekuti anenge akunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna Mbudzi adome mutongi wedare repamusorosoro uyu. Asi vanotungamirira maRepublicans muSenate vaMitch McConnell vanoti vari kuzoenderera mberi nekuvhotera amai Coney Barrett uye vane huwandu hwemasenata anodiwa kuti izvi zviitike. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeNigeria vaYemi Osinbajo vatumira mashoko enyaradzo uye kuvimbisa kuti mutemo uchatevedzwa zvichitevera kupfurwa nemauto kwevanhu 12 vairatidzira muguta guru renyika iyi reLagos. Mutungamiri wenyika iyi vaMuhammadu Buhari vatumira mashoko kuvatori venhau vachikurudzira kuti munyika muve nerunyararo, asi havana kutaura nezvekupfurwa kwevanhu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vanhu 30 nevasere vakaurayiwa nemusi wechipiri uye vamwe 56 vakakuvadzwa mumavhiki 2 apfuura. Vanhu vari kuratidzira vachiti havasi kufara nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa echikwata cheSpecial and Robbery Squad. mutungamiri wehurumende Thailand va Prayut Chan Ocha vabvisa mutemo wechimbichimbi vaunga vadzika wekunamidza vanhu kuratidzira. Vanhu vemunyika iyi vamwe nemwedzi yakawanda vachiratidzira kuti vachanocha vasiye basa. Kunyange hazvo panga padzimba mutemo wekuti vanhu vasaratidzire uyu, kuratidzira uku kwangoramba kuchienderera mberi uye vanhu vari kuti mutungamiri wehurumende akasasiya basa nemugovera vari kuratidzira zvakasimba mumigwagwa. Vamwe vanoti hakata dziri kuti zvino hazvisi kufamba zvakanaka munyika nekuda kwezvirango zvinonzi nevamwe muhurumende nemuzano PF zvakatemerwa nyika nevekumawirira. Vane muono uyu vanoti kana zvirango izvi zvakabviswa, remangwana renyika rinenge rajeka, vana venyika vodyarifa. Nekuda kwemuono uyu, sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC rakaisa musi wa25 Gumiguru gore roga roga parutivi kuti rive zuva rakakosha rekukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Hurumende pamwe nezano PF vari kukurudzira vana veZimbabwe vemapata vanopikisa pamwe nevemakereke kuti vabatane nevamwe pazuva iri vachishoropodza zvirango izvi. Nechipiri svondo rino, munyori anoona nezveupfumi muMDCT inotungamirwa namuzvari Tokozani Kupe uye varumiriri weHatfield muparamende Dr. Tapiwa Mashakada vakaudza paramende kuti bato ravo rinoshoropodza zvirango izvi uye rinoda kuti zvibviswe nekukasika, nekudaro vachabatsira mukubviswa kwazvo. Asi vamwe kusanganisira vebato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti zvese izvi ndezvekutungana kwembudzi, vachiti hurumende iri kuziva chakadya chembere. Vanoti zvirango angove muroyi ari kushandiswa nevanoda kuhwanda nemunwe, ivo vachiziva zvavo kuti uori, kutadza kutonga pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndizvo zviri kuita kuti munyika musagarike. Mukuziya nezvenyaya yezvirango iyi, tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti sei seMDC Alliance vari kuramba kubatana nevamwe pakushoropodza zvirango izvi.
Chekutanga chatoda kuti vana veZimbabwe vazive neruzhinji rwenyika dzese vazive ndechekuti Zimbabwe iri pazvirango zvakaipisisa kubvako, vanofanira kunge vari vatungamiriri vayo. Zvirango zviri kutirwadza vana veZimbabwe, zvirango zvenzara, zvirango zvekushaya mabasa, zvirango zvekuti kana kwataura unotukwa kana kuti unosungwa kana kuti unovharirwa, zvirango zvatinazvo zvirango zvekuabhudhaktwa, zvirango zvatinazvo zvirango zvevatungamiriri vasingadi kuteerera, vasingadi kuudzwa, vatungamiriri vasingana solution. Chirango chihombe chatinacho nechekubirwa election isu, nyaya yekuti vari kuti zvirango zveupfumi zvakaiswa nevekubritain kana kuamerica, zvinhu izvi ndofunga inyaya iri pachena yekuti ivo pachavo sehurumende yavanoti vanzi second republic vakataura pachena kuti izvi vanoda kuti varifume. Pane marifomu zvanofanira kuitwa, havanotoziva ivo.
Vamuponda, munoti nemashoko ataurwa navaHlachiwayo,
munhu wese chizvarwa chese cheZimbabwe nechizvarwa cheSADC nechizvarwa cheAfrica nemunhu mutema wese ari pasi rino anofanira kunge achisumuka zva25 achiratidzira kuti masanctions, which are illegal sanctions which were imposed by America and Britain on Zimbabwe after its land reform, should be lifted unconditionally. Masanctions were only put on place after Zimbabwe yatanga land reform. Patakatanga kutora ivhu tichiti vanhu vatema vasina minda vane minda, ndopakatanga kutorwa zvekuti masanctions vanozohwanda vachiti mahuman rights disandati zvekuti vanhu vasifai. Avo tofanira kuvaregerera nekuti isinimbo isisapa. Murezi yeMDC Alliance harisi bati rakazvimirira, it's a secondary extension yemaimperialist vanoda kutoya kuti Zimbabwe iite zvinoda America kana zvinoda Britain, vachipuhwa mari nekuti mari yealliance yeMDC Alliance inobva kuamerica neBritain. Vanopuhwa mari idzodzi kana vasoropodza nyika yavo nevatungamiri venyika vachiita mhonga popoto, vachiita kuti no maelections haana kubuda zvakanaka, toderera jecha kudii kudii kudii. Masanctions should be lifted because they're not approved by the United Nations, they're not approved by any multinational organization. Akangoitwa unilaterally. Saka izozo munhu wese including MDC wacho should put Zimbabwe first. We will never find another Zimbabwe. MDC should mature now. He should lead to the political party to defend.
Maita vamponda. Vasachwa yomanzwa zvataurwa navamponda kuti bato renyimi riri kushandiswa nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango. Munoti
chekutanga chinofanira kuziva mponda ndofunga vaka havana kuzvidzisa izvi. Bato remDC ibato rakaumbwa nevashandi. Bato remDC ibato rakaumbwa nevadzidzi, rakaumbwa nevagari, rakaumbwa nevana veZimbabwe vaona kutambura kwaitika munyika. Zvino zvina kufamba zvakanaka, nzara yatekeshera munyika, vanoshanda vasikakori mari inokwana, vana vezvikoro vachidzimba muzvikoro vachirohwa, munozviziva zvaiitika kwana UZUKU, zvakawanda zvakasviitika. Ndopakafomwa MDC kuti iite anza kuzvinhu izvozvo. Donzvo chaira chaira rakafomerwa MDC kana rakavambirwa bato reMDC kuti ripedzise zviga zvakarwirwa hondo yeChimurenga. Hondo yeChimurenga yakarwirwa nyaya yeOne Man One Vote. Ndosaka muchiona izvozvino vhoti riginyi iri kunetsa. Ndosaka muchiona izvozvino nyaya yekuti One Party State iri kuda kuita ZANU-PFE. Ndozvakapfomerwa MDC kuti tiite izvozvo zvinge zvisipo. Kune kune demokrasi munyika mune utongi hwejekerere. Ndofunga maizviona zvaitika vamugabe nevamwe vakaona munangagwa vachimuka chibhebhenene kuponda vanhu, vachimuka chibhebhenene kuuraya nekukwadza vanhu, misha dzichipiswa zvichidii. Ndozvakaendera kuhondo kuti zvisaitika izvozvo. Ndozvatakafomerwa semusangano kuti tiite tizadzise zviga zvakadaro, tive netine peace nekukuwirirana munyika yeZimbabwe. Saka zvekuti tiri kushandiswa nevekunze kwenyika, aiwa zvingangova kutaura havo kunakidzwa nekutaura, asi isu tiripo kupedzisa zvakatangwa nevakarwa hondo yeChimurenga. Ndosaka makora takasarudzwa nevanhu 2.6 million votes vakatisarudza kuva nechivimbo nesu.
Vamponda, chiwo chiri kunetsa hurumende yeZANU-PF kuti ingogadzirisa zviri kunyunyutwa nevanopikisa izvo zvekunzi kukodzero dziri kutyorwa munyika muri kuitwa huori nezvimwe zvakadaro musati matarisa zvirango zvamuri kuti zvakatemerwa nyika?
Isusu zvatotarisa ndezvekuti hurumende yeZANU-PF yakatungamirwa nawo Munangagwa iri kutaura kuti pasi nehuori, pasi necorruption. Tikada kulista vakuru vakuru vasungwa nenyaya dzecorruption, list yacho tirikuswerera tichitaura kubvira kumaministers, kubva kune madirectors, kune chiefs, ende havasi kusarudza kuti ndiwo ZANU-PF kana ndiwo bato ripi. President vakati pasi necorruption. Saka pane vanhu vari kutosungwa ende vari kugara kumacourt, kumadhitare uko vachiprocesswa nyaya dzavo. Saka hatingade kuti nyaya yecorruption ndiyo yange yatii, inyaya iri kutoprocesswa as we speak.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Live talk to women's round table na 8 p.m. Nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yemudzimba iyo wedzera zvakanyanya panguva ino yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vatatu vanofanira chirwere checovid-19 kubulawayo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotora mashoko avo vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation. America inoti Zimbabwe iri kupedza nguva ichibatana neSADC kuti zvirango zvibviswe, iyo isiri kuita zvayakanzi iite zvekuremekedza kodzero dzevanhu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden nhasi vari kuita gakava ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda ba ku VOA Ndebele.